Manera kanaka muriye Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tishitete nyura atirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 21, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoyi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa apo nyika yatarisana nezororo rekisimusi negoredzva. Sangano reZimbabwe Human Rights Association roparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimirira mugore ra 2024. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra 2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anoona nezvekufamba kweveruzhinji mumigwagwa anoti anowirirana nekurudziro yemapurisa yekuti vanhu vangwarire mukufamba pamazuva ano ezororo. Zimbabwe Republic Police inoti vatyairi vanofanira kumira kana vachinge vaona tsaona mumigwagwa, vobatsira vanenge vakuvara uye kuzivisa mapurisa nekukurumbidza zvinenge zvaitika. Mapurisa ari kuyambirawo kuti munhu haafanirwe kubva panzvimbo inenge yaitikira tsaona mapurisa asati asvika, sezvo kuita izvi iri mhosva. Mapurisa anoti munhu wese ane basa rekuchengetedza upenyu hwevamwe vanhu nemidziyo mumigwagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati, asi mumashoko avo kustudio 7 vakati vanoshanda nevese vane chekuita nekufamba mumigwagwa mukupa chenjedzo neyambiro kuitira kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu pazororo.
Vatyairi vedu vanofanira kuongorora matyairi avanoita dzimotokari. Tiri kushanda nevamwe vakasiyana siyana semapurisa eZimbabwe Republic Police, tiri kushanda neveTraffic Council, tiri kushanda neMinistry of Transport, tiri kushanda neivo vemabhazi chaivo chaivo, tiri kushanda navo. Saka munhu wese anechekuita nechemugwagwa tiri kushanda naye kuti vanhu vatyaire motokari zvakanaka. Iri ndo nyaya hombe yataona kuti vatyairi vanofanira kutyaira motokari zvakanaka, uyezve kana iri motokari yemhuri ngaive motokari yemhuri. Kwete vanotora motokari yemhuri vachiti vari kuenda kuzororo. Motokari kana iri Honda Fit inofanira kutakura vanhu vana kana vashanu, toona yakatakura vanhu gumi.
Avo vanga vari mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati mumashoko avo kustudio 7. Tabata womukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliati kuti tinzwewo maonero avo.
Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe hatina kumbobvira tatinyarara. Tiri kuita zvese zvatinogona kuzivisa vanhu nekuyambira vanhu nyaya yenjodzi pamugwagwa kuti vangwarire. Iye zvino zvirikungokurudzira vavese vafambi vachazinga vachida kufamba kuti vange vachironga rwendo rwavo nguva iripo, vasangoyeri kana vangoda kungofamba ipapo vasina kugadzirira.
Ndezvipi zvamuri kukurudzira veruzhinji mukugadzirira kufamba kwavo panguva ino yezororo?
Tichingokurudzira veruzhinji kuti vakwire mabhazi nemichovha nemataxi ane nhamba tsvuku pachena, vasangokwire chero chero ichavanenge vaona zvipipipi kana kuti mishikashika. Zvine njodzi zvokwira mota idzodzo kunyanya kumwa highway.
Asika zviri kunzi kune vemichovha yakachipa inokasirawo kufamba zvakare pamigwagwa apa.
Vanhu vakawanda vari kukwira mota dzematsotsi vasingazivi nevachida kukurumidza kuenda tiri kuti kumhanya haandi kusvika ngatiitei sarudzo yakanaka yekukwira mabhazi nemuchovha nematekisi zviri pamutemo zvine namba tsvuku pachena kwete kukwira zvipipipi izvo zvine njodzi zvokuti wakaita tsaona hapana rubatsiro rwaunokwanisa kunge uchiona kubva kumakambani einsuarenzi hauna kuchengetedzeka uye zvakare mota yauri kukwira hauizivi kuti imotikari yani saka vanhu ngavangwarire vakoshese upenyu hwavo pavanenge vachifamba vaite sarudzo yakanaka zvinonzi vakuru mavanzeve ndeva
avo vange vari mukuru wesangano rezimbabwe passengers association vatafadzwa Goliati vachitaura vari parunhare kukadoma. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vatambira chirongwa chakaitwa nezuro chekuparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu munyika mumashandiro emasangano akazvimiririra mugore ra2024. Gwaro iri rakaparurwa nesangano reZimbabwe Human Rights Association richishanda pamwe chete nesangano reObservatory for the Protection of Human Rights Defenders. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere.
Gwaro ratiri kuparura irori rinonzi iro the 2024 State of Civic Space Report rinobata nyaya dzakawanda asi zvikuru sei rinobata nhau dzemashandiro anoita masangano akazvimirira oga. Isu takabatana pamwe chete, isu seZim Rights takabatana pamwe chete nemasangano epasi wose, sangano rinozikanwa nekunziro the International Federation for Human Rights. Rinobatanidza masangano anopfuura 120 vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose. Saka takabatana tikati hatimbonanganidzai kuti civic space yakamira sei muno muZimbabwe. Dobva takurukura nemasangano anoshanda muno muZimbabwe anosvika iwo 67. Pa 67 ipapa pane atinoti manational NGOs vanoshanda vakatekeshera nenyika yose.
Nhoroondo yamuri kupa iyoyi yakakosherei muZimbabwe nhasi?
Yakakosha zvikuru nekuda kwekuti muno muZimbabwe pari zvino tiri kukurukura nenhau yatiri kuti iyo PVO bill. And vazhinji vemasangano akazvimirira ega vanotyira kuti PVO bill inovakanganisa mashandiro avachaita. Saka mu2024 State of Civic Space Report takagara navo pasi kuti vanyatsobuda pachena tikaona kuti vanopfuura 98 vanotyaivo kuti PVO bill inovakanganisa mashandiro avanoita. Masangano mazhinji anopfuura 70% vari kushanda vasiri pasi pechikamu chePVO Act, kuitira kuti PVO bill parichava mutemo masangano ese waya vanenge vaakuita sekunge vari illegitimate.
Gwaro renyu iri rinewo here kurudziro yarinopa kuti zvinhu zvingafambiswa sei munhau dzamuri kubata idzi?
Zvakawanda zvinokwanisa kuitwa. Ripoti irori rine zvakawanda zvari kukurudzira. Chekutanga ndechekuti mutemo wePVO bill, mutemo uri kuti paradzanisa uri kukonzera iya yatinoti muchirungu polarization. Hausi kubatanidza vanhu. Ukatarisa mashoko mamwe aibuda muparamendi nemusenati ndeaya ekutoti vamwe variko vanotoona masangano akazvimirira ega sevanhu vakaipa, maenemies of the state. Izvi zvinokonzereswa nemapoliticians. Saka zvakabva zvatokanganisa mweya uri kufamba wakatenderera pane iyoyo inonzi PVO bill. Approach yatinoona yatiri kuti isusu a nation building approach ndo yatiri kuti a round table on the protection of civic space.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere vachitaura vari parunhare kuHarare. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kusanaya kwemvura zvakanaka kwakaita kuti vashaye zvekudya nemvura yekunwa ivo nezvipfuwo zvavo. Mumwe mugari wekunyamakate mudunhu remashona range west vali Roy Musendani vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva uye vari kurarama nekutengesa huswa.
zvinhu zvazvakaoma gore rino zvekuti vamwe takatotanga kutorarama netotengesa huswa hwetirira mudzimba.
Mudunhu remasonal and central Kumbire vagari vanoti hapana chavakakohwa zvekuti vave kurarama nemichero yemusango yakaita semasau nezvimwe sekutaura kwamai Loveness Kuzeya. Vamwe vagari vekumanyene kumaronda mashanu vave kurarama nemichero yesango. Mambo Ngezi vapita paspanire vanoti nguva yenzara Mwari nevadzimu vanoita kuti michero ibereke zvakanyanya kuti vanhu vararame.
Pane nzira dzavanoita narudzi kuyambuka vanhu tine michero inoti kana kusina mvura iyo ndobaanoyatsoita mai.
Kusanaya kwemvura zvakanaka kwakaitawo kuti mvura yekunwa ive shoma kuvanhu nezvipfuwo. Mumwe mugari wemudunhu diki rechegutu vakanaka Mafusire vanoti vakarasikirwa nemombe nhatu nekuda kwekushayikwa kwemvura.
Mukuona kwangu ine 2024 ranga riri gore rakatiomei chaizvo, rakanyanyisa kuomera vanhu vanogara kumaruwa. Uye varimi
vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva zvekuti vave nedambudziko rekutadza kubhadhara zvikwereti zvavakapiwa nemabhanga vachitenga mbeu nefotireza. Patabvunza kuti sei varimi vasingatore mainsurance vaEdmore Mazarure vanoti varimi havakwanise kubhadhara nekuti vanowana mari shoma mubhizinisi rekurima.
It's because of course munhu anofanira kuti afford insurance kana kuafoda kuzi kwezi kana akangoni njiri kwa that's why mjizu njono mjono kwa mafamazi ya puu because izo nso akawe wa mwini njifoji kwa hike niji mfamazi si isina kuinshuwe.
Mukuru warume sangano rinomiri la varimi re Zimbabwe India Graduated Farmers Union amai maiwe pijiti vanoti kurima kunofanirwa kuvandudzwa kuti varimi vakawanda varime nemvura yemadiridziro.
Makore ano mari yakawedzerwa inodiwa kuzvirongwa zvetechnology, research, climate change, kuwanikwa kwamainputs anotengeka nezvimwe zvinoita kuti kurima kuvandudzwa. Zvirongwa zvekurima tichichengetedza mvura, kurima tichibuditsa goo rakakura nemari shoma uye kuwana zvokurimisa tisingamiriri magovernment programs oga.
Mumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaPeter Richards vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo pose kuyamura vagari pamwe nevarimi nezvirongwa zvakawanda zvinosanganisira chepfumvudza vachipiwa zvikwanisiro zvekurimisa zvinosanganisira mbeu, fotireza nemishonga yesora. Asi mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita wekumarondera mudunhu reMachonal and East anoti hurumende iri kutadza kunyatsosarudza varimi vanorima zvechokwadi zvekuti mbeu nefotireza zviri kupiwa vanhu vasingarimi asi vanozozvitengesa nemari iri pasi.
Hakuna proper vetting yemafarmers panyaya yekuti tione mucapacity yemunhu kuti akwanise kurima ndima yaari kudi yaari kuapply. Vazhinji varitowana mainputs vanhu vasiri kutorima vanozonotengesa mainputs iwayo.
Kushayikwa kwezvekudya kwakaita kuti mamwe masangano akazvimirira oga akaita seWorld Food Program ayamure vagari kunyanya yekumaruwa nezvekudya. WFP inoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara muZimbabwe uye vanoda ruyamuro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Musanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Melody Gwangwara vesangano reZimbabwe Women's Bureau vachange vari kukurukura nesu pamusoro pemabasa avari kuita vachibata nemadzimai vari kumaruwa. Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita nemadzimai ekumaruwa.
Musangano weZimbabwe Women's Bureau tirikushanda nemadzimai ari mumaruwa majirimana egoke ganda seke mwana mutoko tichinita na gado ni madili zile tichandika ya kine tichola tichandika zewa kutitike madili zile edrit haya nidele za kura tika kumbra nitunde wa iti kura rama ya kushandika kama mirira ikumboyo mbira ya rasho maita na inti na mirira ika maka ya kati kwa tuku zama kutitike nge tezego na mirira zimba beiza ni kujira uwe huwe madzimai akwa nite kura mbajua na chumwe
madzimai arimu njimbo zamburu kushandira izi varu kutambira sei jirongwa izi
madzimai ari kufari na jirongwa izi ni kutu wari kwa nita kushanda uzasita mabasa au la singa ruwa ni kutu ya wachai kibasa rumu ruwaza kuhi ni kutashuro kwa isa kura mzumo wachina chura mbura kini kutachi mambu kutuwa kwa nite kudirizi ya pari jini mbura ini nge ichingo fandani na paipi ichenda pachirina iyo jo isi nga rasiki wachika nita kwa magora kakura wiki baro wara kujifari wa shakanyani ya magaden osa ati nao ni mazumai mangani tukwendi kwa garden garden ni mazumai akawanda itatika si isaifi ya ni mazumai petiki wara kufari wa shirenda shakiriki wakanyanya kushandika mararamiri awari kuita nimuri zawa kata karika panaoze kuwa na kunyange maari uye magariro mba nchayi mba mba itarunyararo mkawani kakulita ni maa
madzimai aya arkuri majiri mwajipi uye jevano zo kwanisa irikuwa na kukuji tengesa nukutiva mwano wani kwa wachimbo oshora kutiri kuri maasi kwe kutengesa jini ndo kwa tiri kushaye
madzimai atiki kushanda nao arkuri majiri mwajaka siya na siya na chivi zanga sila matamati anyanisi, chibage, na kiero ziyo ni hiripi mkuri makawari kuita wano rina chirinyasi ni maketi kari kana kushiriku bia minaraunda yao chaka charika na ni chibage mbukaya kaya ita maka wakura wa wakura mkua uchando wakaita kumagesha wakatingisa mnana gumiguru gumiguru mnana gumiana wakaita kusirata nchekwa na maria katiku tarifu ni wari kuri na amirikiri chika ya tini tu contract fani chaka wana teori na jimutumia ninge jimutumia tenge ya ninge wari teori kwa wakashumiri
chichi tarisa kuti mataura imi kuti mune njimbo za muru kushanda nashu munobata na irene urumende mkuita mabasa ae
mabasa ose atuwe itatumushanda ni urumende nilikuwa tume itatumende kutari kawaro nika edio kibabu nikuwe ya tume tume NGO kwa angu nika tume itatume NGO shumende shi supporta ya nende njore kibabu tabasara tume itare kiri na tumushanda ni na aggregate office tumushanda ni bandi kore minisikini na afe shakanyanya kutuwa kutisikani kwa kubatira majinawa arema mara honda nibozenta
vaninge vachida kushanda ni sangano renyu vano kuwa na ikupi
kwa hivyo zibabe ume mbiri wano kwa nisa kuwa na kama saisa ita website yedu www.awbonline.org kwa hivyo kwa hivyo kwa nisa kutuona shakare zibabe ume mbiri kwa hivyo ya imbo njikisa wano kwa nisa kutuona shakare www.awbonline.org uyo zeta tiktok tiriko www.awbonline.org kwa hivyo atinua nisa kanyanya uyo panare yano kuna kutiba chapa +263 242 74 74 33 yano da kushanya na ofisi edi anu wanikata namba 27 Robert Mugabe Bilawayo Mwarari anu wanikata namba 43 inside bed mwye side
mkushanda ni madzimai aya mune mchishanda na wopache na hiri
madzimai sese mchishanda na wopache na hiki kubi tiri nyemba kitu hiki chuse ni hiki yano da kushanda ni hiki yano da kusapete basaratinita wakasi mbuka kigeina mbaba ini mpiri ni marini kwa 3 dola zifagore kini ya wari kinjete nika wana badara wana 10 dola zifagore wakikapo kwa basara chine nika hasi wana wana jikuwa nisire wana wana pachina nisi kilikusha nda kina randa zimba zimai akanyanya kusari hila kana kutijimbe dini wana wana shangia wakio hili kakanyanya watu nge chuba kusimuzi
aiwa nguva yedu ndiyo ya ita shanje ini ndiri Marvelous Mplanganya huye ndiri mu Washington.
Zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro navaShadrack pasi panodya vane makore makumi masere nematatu ekuberekwa vepapurazi re3A Tanridge kuNyamazi mudunhu renyanga avo vari kuti kune vanhu vari kurwisa kuvatorera purazi ravo ravagara kwemakore makumi matatu nemasere kana kuti 38.
Zvaita dambudziko rekushunguruzwa nekuperekwa zvinhu zvese zvifanira kushandisa papurazi. Hapana chondingagoni kuti kana randikaenda kumagara mapurisa pane chinobuda asi ndikazoenda kumakoti asi ekunyanga kana kuti pamugasa ndinoenda kuhwina kesi dzangu. Uko ndinoenda kuhwina makesi dzangu inini kwamutare kana kuHarare kukuitira koti ndinoda zvinobva pamurenge dzemunhu nemapepa asina basa ndoenda kumapurisa. Mapurisa acho ndiwa mukati menyaya dzacho.
Muri kuti vari kukushungurudzai, vari kukushungurudzai nemutoo upi vapasi panodya?
Shoko changa takatorerwa mvura yeredzeshe chechipiri yakatorerwa ngombe 38 chechitatu kuya zvinezvi muri kugadzikwa wanhu kuita resettlement mvura dzemwangu ine wanhu vari kuzvidikisa hatitongi tatiri kutonga.
Mune magwaro ya anorakidza kuti purazi nderenyu.
Ndinova wajonga nekuti ndiyo puri kundinoenda naye kukoti izvo. Handisina option babati ndaneta pamwe ndinomborohwa kuti utati mangariyeba ndoendawo mapurisa mapurisa anosvika achipedza.
Mati maendawo here kana kumahofisi ebazi rezvekurima kana kuendawo kana kugurukota rinoona nezvemapurisa rezvemukati menyika muchipawo chichemo chenyu?
Ndinawo ese mapepa edu ohome affairs yekuministry of agriculture yekuministry of range ndinawo zvese hapana chondida. Murubotero ndakatarisana naro parenzi ndeni dzadengwa saka ndinoshanda dzadengwa kuti mapurisa regai kushungurudza munhu wese ane ikwaro rake muZimbabwe. Pa2021 ndikaenda Union Building kuenda kuona minista ana kuona minista saka zvinondinetsa saka ndati zvandinetsa riyeri tetete dzichishungurudza here. Saka ndati zvabudawo ndizvinoti minista kana kuti prime secretary wanoti chii woti mapepers acho ndinawo ekukoti. Mapepa amari kuripota kuti nyaya dzatizudzi kana kuministri dziri kuitwa underground. Saka ndozvidii mapurisa wondita basa yekunge harakeni ndipera ngombe dzangu. Ndine tsamba kandorwa nebheka rehurumende richitaura zvemuno kuti dzingazi kuti kuchashungurudze munhu ane makore akadarebo. Vanoti hatibvumi zvinobva kumakare kunobvuma zvinobva pamuromo wemunhu. Saka muchaona mapepa acho muchaona vanhu vacho vari kudaro vati mapepa vanoti hatibvumiri izvozvo zvinotaurwa kukoti.
Kuva makavakidzanawo nawo havasi kubatsirawo here vachitsigira kuti aiwa uyu munda ndewenyu?
Vanototaurwa kuti zvetiri kuita uyu iwe ukapinda munyaya dzacho ndidzotinokuita wezvo nekuti uyu mutendei.
Zvikonzero zvipi zvamunofunga kuti zviri kuita kuti mubviswe panzvimbo iyi? Inyaya dzezvematongerwo enyika here, kutadza kugarisana nevamwe here? Zvikonzero zvipi?
Matongerwo enyika iyo ndirovu a87 kusvika ii ndakagara gore rimwe chete 86 87 ibva ndatangwa. Tingatotaurira hedu zvetiri kutaura kana munhu akuona kuti munhu ane 38 years achishungurudzwa aitorerwa mwedzi pasina kuti ng'ombe yacho munhu atengesa ng'ombe yacho ndikuti atora ng'ombe yangu haana kumbotengesa. Pane witness kuti atengesa ng'ombe kana kuti pane movement permit yeng'ombe zvese hapanazvo. Asi ndinoshungurudza ine ng'ombe dzangu dzato kuti ndirambe chichataura zvichaiti mapepa angu ndiwo achataura pamwene angu nokuti amwe mapepa ataudzera ichi second anomaly in my report.
Manzwa hurukuro yataita navaShadrack pasi panodya vepafarm 3A kuNyamazi kunyanga muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare shondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuoneka ane mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare shondo rinouya. Nhau dzemitambo. Vamwe vanoita zvemitambo vanoti vane chivimbo chekuti zvinhu zvichagadzikana gore rinouya ra2025 vachiti gore ra2024 zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka. Asi vamwe vanoti vakakwanisawo kuwana mikana uye vanofara nematanho akatorwa nehurumende muna 2024 mukusimudzira nyaya dzemitambo. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anoti panyaya iyi.
Mumwe anobika mitambo yemafirimu achishanda nesangano renatsa Zimbabwe Prosper Kudzai Madanzi anoti gore ra 2024 range rakamunakira zvikuru kuburikidza nemikana yakawana yemabasa akasiyana siyana.
Gore rino range rakanaka chose ende tinotarisira kuti gore rinouya mikana icharamba ichifurika zvakanyanya.
Muimbi ane mukurumbira Alexio Kawara anoti zvimwe zvakakonzera kusabudirira kwevamwe mune zvemimhanzi gore rino inyaya yekubiwa kwezvigadzirwa zvevamwe pamwe nekushandiswa nevamwe zvisina mvumo kana kuti copyright infringement.
Kana vanhu vakababasa ratinge taita isusu vachirishandisa kuimba kumabasa vanoitawo ivo kana vari vaimbi asi vasiriwo vakanyora uye kana kuti munhu achitora rwiyo rwako obva aruitisa anganziwo marimix kuitora obva waigadzira zvakare uchitsikisa rwiyo rwemumwe munhu rwakaitwa kare.
Mitambo yemadrama netheatre inonziwo yakaita zviri nani gore rino kana zvichienzaniswa negore rakapera ra2023. Mukuru wesangano reZimbabwe Theatre Academy Valoid Nyikadzino vaudza Studio 7 kuti zvirongwa zvavo zvizhinji gore rino zvakakwanisa kubudirira kuburikidza nerutsigiro kubva kuhurumende pamwe nemasangano ekunze izvo zvakaita kuti vakwanise kubuda kunze kwenyika nezvirongwa zvakasiyana siyana.
Vazhinji vakaramba vakamira vachiedza kuita kuti zviite, vanodzidzisa, vanobuditsa mitambo yacho, vanodzimwe dzinoendawo kunze kwenyika, vanonyora mitambo. So munoona kuti mapoka makasiyana siyana muchirunga wangati remain resilient vachigadzira mitambo.
Vanongorora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidlands Church University vaAbel Zobo vanorombedza zvikuru mitemo nehwaro hwakasiyana siyana hwakaita seNational Film Strategy vakati zvinotarisirwa kuzosimudzira vakawanda makore anotevera.
Yakanaka zvikuru zvekuti dai yangokwanisa kutengedzerwa zvairi izvozvo chokwadi film industry yemuZimbabwe inosimuka kubva pairi papa tikava industry inotyisa chayo muZimbabwe tikavaone yatinoti is Hollywood.
Madzimai anoita zvemitambo anoti wakasangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushaya zvikwanisiro zvebasa nemari asi vanofara kuti madzimai anoita zvemitambo ave kusimudzirwa. Mutambi anotungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform Mosvari Angeline Dimingo anoti anofara kuti madzimai ari kusimudzirwa kuve vatungamiri asi vanongoramba vachikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Asi zvisinei hatidzori tsvimbo, tiri kuramba tichirwira mikana yevanhukadzi kuti ienzaniswe neyevanhurume.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti gore rino sangano ravo rakawanisa vatambi vakawanda mikana uye vanotarisira kuunza zvirongwa zvakawanda gore rinouya nedonzvo rekuvandudza chikamu ichi.
Tine mitambo yatakaita gore rino yakafanana ne chibuku Road to Fame, Culture Month, Nama, chibuku Neshamwari Dance Festival neimwe mitambo yakawanda yatakaita yakabuda yakafamba nemazvo mukusimudzira maartists edu emunyika muno muZimbabwe. Tinotarisira kuti mugore rinouya tiwedzere mwando pabasa rekusimbisa maartists kuti ashande basa ravo vakazvimiririra semabhizimisi.
Vatambi vakawanda munyika vanobuda kunze kwenyika vachindotsvaka mafurumanyoro kunyika dzakaita seSouth Africa, Canada, United States nedzimwe uku kwavanoti kune kugadzikana pamwe nemikana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa. Sangano reZimbabwe Human Rights Association roparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimiririra mugore ra2024. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. ano kuoneka yine mufaro nekukushurirai zororo rakanaka. Ndini Evans Zeninga, ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uselo lwetu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 21 Mpalakazi 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje
sikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo ezingaba ngezemvelo kanti nempazamo yoluntu. Ngakho ke sikhankasela ukuthi silombe ikhazi ngobuningi balo.
UZulu ukhuthazwa ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubuthanisa igazi ngenhloso yokuphathisa abalimeleyo labalemikhuhlane etshiyeneyo olwe-National Blood Service Zimbabwe luthi luqhuba kuhle uhlelo lokuqoqa igazi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Uhlelo lolu olusungulwe ekuqalani kwayenalinyanga luhlose ukubuthanisa amaphayinti egazi edlula inkulungwane eziyisikhombisa i-7400. Kungakedluli iviki yakuqala yenyanga kaZibandlela. Kuvame ukuba lengozi eziningi ngesikhathi sekhefuleli okwenza kufunakale igazi eliningi lokunceda abalimala engozini ezishiyeneyo. Uhlaza lolu daba sixoxa nomnumzana Sifundo Ngwenya oqoqa inhlelo zeNational Blood Service Zimbabwe ezabele nesezansi yeZimbabwe.
Sithi thina umkhankaso usuqalile kumtshelwe kahle nongusi wenkampani le umadam Elisi Maro evula ke ukuthi hhayi kakugidi nokugcwale uqhaphake indawo yonke. Sizame ukulomba igazi eleneleyo sikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingabakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo ezingaba ngezemvelo kanti-ke nempazamo yoluntu. Ngakho ke sikhankasela ukuthi silombe igazi ngobuningi balo.
Okwakhathesi isiphala segazi kumbe inani elikhona limi njani? Liyajabulisa na kusukisela ngesikhathi liqala lolu hlelo libona sengathi igazi elikhona liya lisanda na?
Lona ngokwalo ngamanani, kodwa-ke angithi uyananzelela ukuthi ukufaka esiphaleni segazi kufana nje lomuntu oledamu lamanzi, ukuthi ngaphikaphizeni uyakubika ukuthi hhayi amanzi akhona, kodwa kusiya ngokusetshenziswa uyananzelela ukuthi abe lokhu esetsha ikakhulu nqale ezulu lakhona elinayo elinangakahle. Kanti-ke lapha ngaqhathanisa ngithi singaze silombe kwindawo thizeni igazi elingani liningi siqhathanisa ngalokho besikukhangelele. Ngisala besingansho thizeni ukuthi ekusetshenzisweni ngapha kunjenje sikhangelane labantu abahlaselwe imvukuzane ezithiyeneyo esibeletho eyamangeni eyabobaba e-prostrate kuzokuba le mikhuhlane eminye ethize ezidalwa izintshintsha komkhathi climate change. Sikhangelane njalo lezingozi zomgwaqo ezibhahile kuvele sezisikhalelile ngaphambili singakalembo okuya ngapho konke khonoko kudla esakeni lebe ngabantwana ezizalwayo layo nina bayafuna ukuthi bongiwe ngokufanelekileyo. Kanti-ke lezinye iziphathiso ezabanye abavele abangabumbi igazi eleneleyo emzimbeni yabo. Ngakho-ke singaze sithi thina silombile laphana ngokukhulu okungaka uzananzelela ukuthi izibhedlela ngobuningi bazo zabe zisiza ngamandla lazo zisiya ngendlela ezisiyeleyo ekudingeni kwazo igazi eliyabe zilidinga leziphathiso zabo.
Umbiko elihamba lawo nxa lisiya ebantwini ngothini?
ndiro kuti ndako umuntu uya dechaile icingo ingozi kumbushele kuthize kudinga kutole ukuthi abe sedinga iziphatho lekazi likazi ngokwakhe ngakho ke sezulungile ulungele ukuthi lawe mawusulidinga lelo gazi ngathuba ozalidinga ngalo wenelise ukuthi ulifinyelele lithole kwazisele iy'mahhala into yamahhala ukuzuyiza umahhala wayo ukuthi ibe khona ngakho siyakhuthaza-ke kakhulu ukuthi bakithi zilomhle sitshaba bantu abahle bakithi siyacela lisondelele endaweni thizeni lapha esitholakala khona sinawo ama-mobile teams akhankasayo amabili kulumhlubuye kanti-ke sineklinika yethu laphana ku-J M N Komo nekulekhejisati ngogara e-main post office kuvulekile khonaphana insuku zonke nje ngaphandle kwangesonke kodwa-ke ngokulungisisana sisayisana kungaba labantu abafisa ukuthi bachase ukuthi bayenikeza igani siyalivulela nje kwenze ukuthi kube lula kanti-ke siyacela silisigqugquzela ukuthi hhayi asisebenzeni sicaphele jayela kuhle icaphele ngamatampo njalo wenze ulandele imigomo nemibandela yemigwaqo lawe wena ohamba ngenyawo kube uhamba ngani nandilele ukuthi okusebenzisayo okuhambisayo kube ngokuza kuhlenga impilo yakho kulokuthi uzifake impilo emthekweni.
Umnumzana Sifundo Ngwenya uqoxa inhlelo ze-National Blood Service Zimbabwe ezabelweni sezansi yeZimbabwe ubesecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwembula.
Kwezemaphandleni, abantu abahlala duzane leWange National Park lezinye izihonqo zenyamazana zendle bathi bathwele nzima lonyaka njengeminyaka edluleyo ngoba ziphelile izifuyo zabo ezibulewe zimpisi, izilwane, amaganyana lezinye inyamazana eziquma santando emizini yabo zidinga amanzi, amadlelo lezifuyo. Inyamazana zendlelazo zibulewe ukuswelakala kwamanzi lamadlelo. Unokuthi abadlamini usathulela lolu daba ngokugcweleyo.
Neni wokwehlele uzulu lenyamazana zendle lonyaka ezabelweni ezitshiyeneyo anhlanganiso yeWildlife and Environment Zimbabwe Matabeleland Branch babi kuba inani lenyamazana lehlile eWange National Park ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Uphenyo olanda kwethulwa inhlanganiso le luveza ukuba iWange National Park isele le ndlovu yezedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amabili 22,000 okulinani elehlileyo nxa kuqathaniswa lakumnyaka ophelileyo lapho abenza uphenyo lokubala bathola ezifika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu 29,000. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority babika ukuba ezinye indlovu zatholakala zifile esihonqweni lesi ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Isikhulumeli sezimparks umnumzana Tinashe Farao uthi kusukela ngoncwabakazi bathungatha bafica indlovu yezedlula ikhulu lamashumi amathathu 123
zifile. We have lost about 123 elephants in Wange National Park due to drought-related death.
Wonke umuntu uyazi ngokwenzakala esikhonqeni zethu ngesimo sendlala. Thina sibone ezingu-123 zifile, okuyikutsho ukuba uphenyo lolu lungabe lusitsho ukuba mhlawumbe ezinye zafa, ezinye zaya kwezinye indawo, kumbe kababalanga zonke, kodwa njengoba sisebenza sonke bazosichazela.
UFarao ubike njalo ukuba lezinga lokuzingelwa kwendlovu ngokungekho emthethweni kwehlile.
Over the last 3-4 years, I think we've not seen one elephant within the Wange National Park region to poaching. It speaks of the good work that we are doing.
Asibanga lohlupho lolu umnyaka wonke angithi kusukela ngo-2020 inani leli lehla kakhulu. IWange siyayazi yalohlupho lokuzingela, kodwa ngokusebenza kwethu sithungatha uhlupho lolu alusekho. Osekusele indlala, njalo sibangela ukuba sithole imbiko lembiko yokufuthela naphakathi kwabantu lenyamazana zethu ngoba zifohle siyadinga ukudla namanzi ebantwini.
Lokhu kufakazwa ngumnumzana Phumlani Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange.
Lezomuntu bekwathi ngoba uhlala ukhona ngoba ngathi athethe ukuthi uyaphuma uyathola ungasela lutho ngoba ulala vele iphandle kuyasokuyidlobo idlobo kanathesi siyakhuluma ngezibhida wathi wathi kuyasiphambanisa le masimini sokulala kulindiwa le masimini encane akula benefit futhi oyithole ebantwini.
sixoxe njalo lo mnumzana Dumisani Khumalo owagwazwa inyathi yayilandela inkomokazi zikamakhelwane wakhe. Uthi kuvamile ukulinyazwa kwabantu zenyamazana lezi lenhlalo nje kayisemnandi.
Ukuthiya abantu bengabayanga kakhulu isikhathi. Inkomo zehlile ngenani lazo, abantu babe nenkomo esigabeni eziningi kakhulu ukuthi emunye imizi kwanishwa inkomo ezidlula 2030. But ngenxa yendlala lo wildlife conflict esikhuluma ngayo, hayi mhlawumbe yehlile emakhaya lapha, akusikho umuntu onenkomo ezifika 30 right now.
Ukhansela wesiqintini sakaChechete umnumzana Given Moyo uthi kuyethusa ukwenzakala esigabeni sakhe.
Abantu bavala izibaya, abantu bavala amasimu. Khuluma so iganga elinele yalelinye, kodwa kusela umuntu ohamba kuyali. Ngoba abantu asikuthi abala interest, asikuthi abala amandla. Amandla balawo, but bathi bona ngake zake silime amandla ethu adilizwe kumbe achabalaliswe zinyamazana mahlayana.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthelana ukukhona phakathi kwenyamazana zendlela abantu lokhu kuqhubekela phambili. Bathi lokhu kubangelwa yikugugudeka kwamadlelo, ukuswelakala kwamanzi ezikonqweni, ukungabiyelwa kwazo kanye lokukhudumala komkhathi. Abohlangothi lwezimparks babika okufanayo besithi kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiyabamba kodluleyo kwafa abantu abangamakhulu amathathu 300 ababulawa zinyamazana zendlela. Lewalimala njalo inani elifanayo phakathi kweminyaka le. Bathi inyamazana zendle zadla inkomo ezifika phose yamakhulu ayisikhombisa 697, imbuzi ezedlula ikhulu kanye labo babhemi abalikhulu lamachumi amabili. Inhlanganiso yezemvelo ebona ngokwenzakala emazweni wonke e-International Union for Conservation of Nature yafaka umthetho onqabela amazwe ukuba athengise impondo zendlovu kulandela ukunanzelelwa kobungozi lokuchaba lala kwemvelo. Kodwa abezimparks bayakuphikisa lokho besithi yikho okubangela ukufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Busi gaba sabo mama. Abesifazana bathi ubulukhuni umnyaka ka-2024 kodwa bafisa ukuthi kube lenguquko ekhanyayo ngomnyaka ozayo. Ikakhulu kungana izulu bethole ukudla ngemfanelo njalo lezifuyo zibe lamadlelo aluhlaza. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abesifazana abaningi abakhulume lomsakazo we-Studio 7 bakhale ngesomiso esikhulu esikwele Zimbabwe esidalwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iningi labo okwamanje babatholi ukudla okweneleyo. Abanye bathi baphila ngokucela ukudla kubomakhelwane kumbe izihlobo labangane njengoba ingatholakali imisebenzi elizweni. Loba bebhekane lohlupho lolu banethemba lokuthi kuza kuba ngcono ngomnyaka ozayo kungana izulu. Unkosikazi Nomvula Mguni omele ibulawayo edale lephalamende uthi indlala ibhuqile elizweni lonyaka.
El Nino le khona ayisele efana laleyo ibikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu bahle. Yikho athi esikukhangeleleyo for 2025 ukuthi izinto nje lokwenza kwekhona kuzatshintsha. Le parliament kuzasebenza okulungileyo kufunwa ngabantu ukuthi imithetho ilungiswe ngoba ilizwe kumele lisetshenziswe ngemithetho.
Umbono wakhe usekelwa ngunkosikazi Othilia Sibandalaye olilunga ledale lephalamende ohlala kobulawayo othi ukhangelele ukuthi kube lokuthula eZimbabwe lokuba omama bathole imali yokusungula amabhizimusi kungelabandlululo.
Kodwa sikhangele ukuthi omama siyithi isizwe, akula baba okhona ngisho lomkhokeli okhona ongadlulanga kumbe ongathwalwanga ngumama. Lenhlelo zabomama ziyasilela, sikhangele ikakhulu inhlelo zokulima kubomama ngoba kuyizo ezingathuthukisa isizwe. Sikhangele njalo ukuthi ibhanga labomama labontanga lingezelelwe ngokugcweleyo imali lezi ezibonekiswayo njalo kuyehliswe indingeko ezifunekayo kukhuluma omama sebefuna imali lezo ukuze bezithole bethole amathalakitha bethole into zokulingisa.
ngaphandle kokudla abesifazana bathi bebethwele nzima ngezimpila kahle ngoba kabana mali yokubhadala ezibhedlela njalo leyokuthenga imithi yokuba bephephe emkhuhlaneni etshiyeneyo. Unkosikazi Sibongile Maphosa omele iMathebeleland South edalela ephalamende uthi bekunzima lonyaka.
Uyabe ethola iphakethi elilodwa elama-sanitary pads ngomnyaka nge-allocation efakwe ngumthuli. Nxa kuyikuthi umntwana uyabe ethola iphakethi elilodwa ngomnyaka, yebo ye abazali labo babezama lapha lalaphana, kodwa uhulumende ukuthi athi yena uzanika umntwana oyinkazana isipho se-packet elilodwa lama-sanitary pads ngomnyaka. Umntwana ungena esikhathini 12 times a year, abanye njalo bangene kabili ngonyanga.
Osakhulayo uShantel Mawire owenza izifundo zemfundo yaphezulu kodwa engakasebenzi selokhu wagqiba izifundo lezi ukhala labanye.
Ngangisengikhangela khathesi anti ngiyabona shike ukuthi ebenzima usuke wabanzima ngoba besengiqedile isikole bengenza i-development studies. Sesifikile isikhathi sokuthi ngibe sengi-aplaya ngidinga imisebenzi. Ama-rejection ebebaningi kakhulu, so usuke wabanzima kakhulu for mina, kodwa ngasengikhangela u-2025 I'm hopeful ukuthi on the way, along the way ngizathola something.
Uyalila lo mbalisi uHope Ranganayi. Abesifazana abaningi bathi akuqhubeki lamabhizimusi ngenxa yokuswelakala kwemali yokusungula amabhizimusi njalo lokungatholakali kwemali kuZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla siza lezibuhlungu. Sixoxa ngokutshona kukamnumzana Richard Ngalo Mabena, owayengumtshayeli weqhawe lesizwe uJoshua Mqabuko Nkomo ngesikhathi somzabalazo. UMabena ubhubhele eMelika lapho abesehlala khona. Utshone mhlaka-10 kulinyanga eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lambili 82. Uchiye umbiko wokuthi ufuna ukuyabekwa ngakibo eFilabusi esigabeni seGwatemba, kodwa udubo yikuthi isithupha sakhe asitholakali okungenza ecine esebekwa eMelika. Sixoxelwa nkosikazi wakhe uMama Gloria Nkomo, yena othi labesigodlo seZimbabwe eMelika bathi akula ncedo abangabapha lona nxa kungela sithupha.
Mina ngihlale laye from 2013 kwathi ngo-2017 wahlatshwa umkhuhlane waba le-prostate cancer eseGeorgia. EGeorgia welatshwa i-prostate cancer yaphela. After that, 2018, waba kidney problem. So, ubeselatshwa ama-kidneys kathesi wabo uMabena ehamba kathathu ngeviki. Kuze kwathi-ke mhlaka-10. Mhlaka-9 ebusuku ubaba uMabena ngikhulumelaye nje sithi, hayi, mina vele uyazi sengifuna ukuhamba ekhaya. Ngifuna ukuhamba ngiyebekwa ekhaya. wasihlanganisa nomntana lakho umfana okhona ohlala eVegas. Wathi mina ngifuna ukubeka ekhaya, ngifuna ukubekwa la.
Liza kulandela yini konoko ngoba sizwa kuthiwa ungani kukhona okuhluphayo.
Besifuna ukulandela but osokuhlupha ikhona lokho ukuthi sala sithupha sekhaya, gala isicertificate, gala ipassport engina ngayo kuleli lizwe kalayo.
Ongangokuthi usesebenzisa amaphepha eMelika kuphela.
Yee, ulamaphepha aseMelika, ube yi-citizen yala ngoba ubaba I think ulama 40 or 45 years ela, or more than that.
Kodwa ekhaya khona isithupha somuntu nxa uyisizalwane seZimbabwe amaphepha ayabe ekhona, bathi kwehlula ngapho ukuthi kutholakala.
Sizamile abantwana basekhaya, abantwana bomni wabo bahamba bayezama but kuyehlule. Kwasekusithi omunye wabafowabo wakwamabhena wasithumelela iinamba zesithupha, wathi ziinamba zesithupha but iinamba zesithupha asizo ezihambelana lo mabhena, iinamba lezi zihambelana lomunye umuntu ngoba ifela busi i-under 21 yena isithupha sinike sona si-under 27, i-last number is 27 instead of 21, so that means isithupha lesanakasiso sefela busi, it's not even for umabhena.
Yena ubaba ngowefela busi,
yena ubaba ngowefela busi, ezalwa efela busi uNkathazo Mabhena, then umama wakhe kwakuthiwa uMbuthanelwa Jubane, wayezalana labo uMaplot Jubane but bonke sebasithiya abazali. Ubaba vele kufamily kaMbuthanelwa Jubane lo babo uNkathazo ubesesele bebabili, lomunye useZambia ukhona yaphila.
Bonabo abasekhaya othi labo bake bazama ukumtholela isithupha lamaphepha kwehlula, bahambile yini bayabonisana labalisa lezinduna bakhuluma lazo ngalolu daba?
Ngithe ngibuza kukhanya wathi kabahambanga ukuyabonana labalisa. Ubaba omncane ongiqhubele inamba yona leyo umfowabo okayiso umncane ungitshela ukuthi yena ukuthole kuma-title deeds akhe ayelawo ikhaya khonale but ayi lesi sithupha kasiso sakhe.
Libona ngani lingaphathiswa njani ma?
Ubaba nxa abezapho abanye abamaziyo abakhona le khaya abanye abafowabo basinile khonale, ubaba ayibekwa lapha endaweni akade efuna kuna. Nxa njalo kungafinyeleli ukuthi siyemlahla khona le khaya, sesizagcina simlahla e-Atlanta ngoba lapho esihlala khona kathese North Dakota kabambeki umuntu kuze kuyefika uJuni, kuyasinowa nje. Ngikhuluma nje kawuphumeki laphandle.
Umama Gloria Nkomo ngunkosikazi kamufi uRichard Ngalo Mabhena, yena owayengumtshayeli walo owayekhokhela ibandla lezaphu umnumzana Joshua Mkabuko Nkomo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sileqembu lerumba eliziveza ngegama lokuthi ama-elefant amahle, liphethe i-EP yalo entsha elesihloko esithi Kuqina Ngamandla. Nansi isikhulumeli saleli qembu uKhumbulani Ndlovu.
Sama elephant amahle smayetshotsho esigabeni endaweni yakwesikephi esigodini sakwe-dry emculweni si-album i-EP yethu esithathu le i-EP esithathu, sama-album ayi-2 ne-single track e-1 ne-EP e-1.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
abangathanda ukusithola bangasithola ku 0836040 56 eFrancisha ungasithola ku 0653 69295 City Distuti usithola ku 0679757394 Number of unit is 0653069792. In South Africa. The number of Zimbabwe is
2637733637.
Singekethikanike sikhangele ebezihamba phambili. Singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili. UZulu kuthaza ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Silu gqibake lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale. abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini bukheli ethi www.voaindebele.com.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.